sarudzo dzeAmerica idzo chekutanga hadzinei nesu nokuti vanhu vari vaviri vavava hapana kana kukatinakira pavari vanhu vaviri vavava nokuti mitemo yavo kana kuti andingati muchirungu mapolicies avo akangofanana ende hava pese pavakaita vachiita macampaigns avo hapana chakanaka chavakataura nezimbabwe hapana chavari kutaura chekuita kuti vachazobvisa masanctions akatisunga isu sezimbabwe saka kwatiri ndogona kutaura nechirungu kuti it's a non-event hatina basa nazvo chero zvavaita ikoko kuamerica hatina basa kuti apinda ndiani chero apinda zvakangofanana saka hazvinei nesu saka ndezvavo vega kuamerica ikokoko isu toitawo zvedu kuno
asi pamaitirwo acho ari kuitwa sarudzo pane chingadzidzwe nezimbabwe here kana kuti hapana
aiwa hapana chatinodzidza nokuti isu tinotori bheta uyu trump ari kutuka madzimai uyu clinton ari kunenedzerwa kunzi akashandisa zvebasa achizvake zvatinoti muchirungu maprivate ningiri emails saka hapana kana chekuti tingati vanhu vari straight vese matsotsi vari vaviri saka inhamo yeamerica iyoyo hazvinei nesu kuno.